mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndaverenga zvangu gwaro rakanyorwa navamunangagwa ravanoti ivo vanoda kuti vakwanise kubetsera vanova vanovatengi kuti vamabhizinesi vasakwidza mutengo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakati hurumende ichatora matano ese anodiwa kuchengetedza mutengi uye kuona kuti mitengo yagadzikana munyika.
Musi wa 23 May newa 24 May kubva makuseni na 8:30 kusvika na 5 manheru, chikoro choga choga chichange chiri yatinoti center yekuti tiite yatinoti curriculum review.
Bazi redzidzo yepasi rinoti vakuru vedzidzo svondo rino vachange vachipinda muzvikoro zvose zvemunyika kwemazuva maviri vachiita ongororo yezvidzidzo.
Takanga taziviswa kuti ngatisanganei maunion ese. Takanga tatopiwa matsamba ekuti kokwa kuti tiite musangano hauna kuzoitwa. Nanhasi hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri. Tanzwa munews kuti ndo zviri kuitika.
Asi vamwe varairidzi vanoti havana kujekeserwa nezveurongwa uhwu nebazi redzidzo yepasi kunze kwekungonzwa nezvazvo munhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakati hurumende ichatora matano ose anodiwa kuchengetedza mutengi uye kuona kuti mitengo yagadzikana munyika. Vachinyora mugwaro ravo resvondo rega rega mubepanavo reSunday Mail, vaMnangagwa vakati hurumende inoziva kuti kune mamwe mabhizimisi ari kuramba mari yemunyika, kushandisa zvisirizvo urongwa hwekutengesa mari yekunze uye kuendesa zvinhu kumisika mitema. Vakatiwo mari yekunze inodarika mabhiriyoni 10 nerimwe chete emadhora ekuAmerica, US $11 billion, yakawanikwa gore rapfuura, asi iri mari isati yambowanikwa uye yakawanda zvikuru kudarika mari inowanikwa nenyika dzakawanda muSub-Saharan Africa, asi izvi hazvina kuita kuti dhora remunyika rigadzikane. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Asi tabatawo nyanzvi yezveupfumi vari mukuru wekambani Underhill Corporate Solutions vaEddie Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Ndaverenga zvangu gwaro rakanyorwa navaMnangagwa ravanoti ivo vanoda kuti vakwanise kubetsera vanova vanovatengi kuti vamabhizinesi vasakwidza mutengo. Vanoti ivo vanoda zvekuti vanoita zvemabhizinesi asi vachikwidza mutengo vanoda kukwanisa kuvasunga. Vanotizve avo vanotitora mari yokunze kwenyika inenge iri muno vachiibudisa kunze kwenyika zvisina mutemo vanoda kuvasungazve. Chokutanga chinotoda kutaura ndechekuti danho riri kutaurwa navaMnangagwa iro hachisi zvakatomboitika muno muZimbabwe vamugabe vachipo vachiti mabhizinesi ndiari kukanganisa, mabhizinesi ndiari kuita mutengo ukwirire, ngavadzise zvichidini, vamwe vachisungwa. Asi zvetinoziva ndezvekuti kana zvatodaro kuti mabhizinesi anenge akusungwa zvichida zvavari kutaura vaMnangagwa, hatizowanizve mashopu medu muchine zvokudi zvinotengeswa. Tinodzoka zvekuna 2008 kuya kwokuti muzvitoro munenge musina zvinhu zvinotengwa.
Dr Mahembe, ndingadawo kutarisa kuti hurumende inonzi yagadzira komiti yekuongorora vari kufungirwa kuti vari kubiridzira mukutengwa kwemari yekunze nemukushandiswa kwayo munyika. Izvi zvinogoneka here izvi?
Ina handioni komiti ichibetsera nokuti zvinotozikanwa. VaMnangagwa pavakapinda muna 2018 chinhu zvavakakwanisa kuita vakatotiudza kuti ndevapi vanhu, vakatonyorwa vanonzi ava ndo vanga vachinzi vano externalize forex, inokurirwa kuti vanoshandisa mari yokunze vachiibudisa muno muZimbabwe zvisine pamutemo. Listi iyoyo haina payakaenda nokuti izo zvakatobuda iwo ndo vakatozvitibudisira kuti ava ndo makambani ava ava ndo vanhu vanobudisa mari dzisina mutemo saka zvitombodi committee vanongodzoka kubepa iro ravakambotipa iro riyariya nokuti ava ndo vaidi vaibudisa mari dzisina pamutemo vapedza vovhunza Reserve Bank of Zimbabwe bozi Reserve Bank of Zimbabwe munhu wese anotenga forex ndio vanovanoziva kungobva ipapa zvitombodi committee zvingada kungoti iwo vamunangagwa vongotangira pavakapedzisira muna 2018 kuti vanhu vanonzi vanobudisa forex riba mutemo ndivanani makambani anonzi anobudisa mari yekunze zviri pamutemo ndehapi votangira ipapo hazvitombodi committee maonero angu
ko panyaya yekuti zvimwe zvekudya zvipinde munyika pasina mari dzemutero munoona dzichibatsira here
panyaya yechikafu chinonzi chimwe chinopinda munyika pasina yavanoti tax yekuti chinobhadharwa kuzimura chikafu chichipinda pane zvinhu zviviri zvinoitika chokutanga ndechekuti kuisa chikafu kunze kwenyika chisingabhadhari mutax iyo zvinoreva kuti chikafu ichocho chinenge chachipa zvinobatsira isusu tinotenga chitenga asi zvinouraya makambani omuno anenge achigadzira chikafu ichocho zvinoreva kuti tinenge tatokwanisa kuti promote kana kuti kukurudzira nyika dzeizo dzinogadzira chikafu checho asi isu vedu vana vane mabhizinisi vanogadzira chikafu muno muZimbabwe tinenge tavauraya
avo vange vari nyanzvi yezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaEddie Mahembe vachitaura vari parunare kuHarare neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi rinoti vakuru vedzidzo svondo rino vachange vachipinda muzvikoro zvose zvemunyika kwemazuva maviri vachiita ongororo yezvidzidzo kana kuti curriculum review. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti vakuru vedzidzo ava vachange vachipinda muzvikoro mangwana chipiri 23 chivabvu nechitatu 24 uye vachange varimo kwezuva rose. Vandoro vanoti vabereki vose vane vana vanodzidza kana vane vana vasingaendiwo kuchikoro vari kukokwa kuti vapewo pfungwa dzavo pamusoro peurongwa uhwu. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vajonga ichokwadi kuti musi wa 23 May newa 24 May kubva makuseni na 8:30 kusvika na 5 manheru chikoro choga choga chichange chiri yatinoti center yekuti tiite yatinoti curriculum review.
Chii chivandoro chinonzi curriculum review?
Curriculum review kuongorora kuti dzidzo redu riri kuenderera mberi zvakanaka here uye zvatiri kudzidzisa vana zviri paurongwa here. Curriculum yedu haizi kala chete, kala kangori kanhu kadiki diki pane curriculum yedu. Kala chinonzi continuous assessment learning activity, chinova chingoriwo chinhano checontinuous assessment framework. Continuous assessment framework inova iri baziwo reino yatinoti competence based curriculum. Saka vanhu ngavasafunga kuti kala ndiyo curriculum yacho yose. Kune zvakawanda zvatinenge tichitotarisira zvimwe zvisinei nekala.
Ndivanani vanotarisirwa kunge vachienda kumusangano iwoyo?
Tichiti vabereki vose vane vana vari pazvikoro nevana vasiri pazvikoro vose vane vana vanoenda kuchikoro ngavauye tikure tinzwe kuti vanokwanisa kutipo mashoko akaita sei kuti tongorora sei nyaya dzedu dzedzidzo idzi. Ndo zvatinenge tichitarisa. Saka isu nhasi hatikwanisa kutaura kuti ticha vachataura vabereki kana kuti vanochengeta vana vanoenda vabereki. Tichatozokupai yatinoti feedback, totozokuudza kuti vabereki patakasangana navo musi wa 23 nemuna 24 vakatarira zvakati nezvakati nezvakati nezvakati.
Tiri kunzwa kuti kune vamwe varayiridzi vari kunyunyutawo pamusoro peiyoyi review yamuri kutaura nezvaiyoyi vachiti havana kugarwawo navo pasi kuti mushande pamwe chete zviri kuita kuti varambe review iyoyi. Munoti
aiwa havazi varayiridzi, varayiridzi vari kutovatori nesu, vakabatana nevakuru vezvikoro, vakabatana nevabereki, vakabatana nevana vechikoro, vari kungonetsa, vari kutiomese musoro, vamuri kungonzwa vachitaura taura. Vatungamiri vevarayiridzi vasisiri varayiridzi, kuda vakamboita varairidzi kare asi zvezvizvi havasisiri varairidzi. Saka izvozvi zviri kunyanya kuitika muzvikoro havasi kunyatsoziva kuti zvakanyatsokumira sei. Vatungamiri vemabazi evarairidzi, kwete kuti varairidzi vacho. Varairidzi vacho vatori nesu, takatobatana navo, tiri kutoenderera mberi nekuti isu tiongorere dzidzo yedu, tirambe tichipanana dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Avo vange vari mutauriri wedzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, kuti tinzwewo maonero avo pamusoro peurongwa uhu.
Ungu shoko riripo nderekuti musi wa23 namusi wa24 May muzvikoro zvese zvemuZimbabwe, zvikoro zvese hazvo, pachazenge pachiitwa consultation process yekubvunza vanhu kuti curriculum yedu muri kuti chiinayo, vabereki, varairidzi, vana vechikoro, munhu wese zvake dunga munhu achiisawo input yake.
Urongwa hwamuri kushandwawo pamwe chete nemi here semasangano evarairidzi ivo huri kuitwa nebazi redzidzo?
Pakatanga chirongwa ichi chichiparurwa, takanga taziviswa kuti tikatisanganei maunioni ese, takanga tatopiwa matsamba yekuti kokwa kuti tiite musangano. Musangano hauna kuzoitwa nanhasi, hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri. Zvii takatozoonawo pamanotisi, tikazvionawo mutanzwa munyuzi kuti ndo zviri kuitika. Ministri yedu inenge inosema zvakanyanya kutaura nevanhu vemaunioni.
Tiri kunzwa kuti imi sevarairidzi muri kuramba iyo new curriculum iyoyi kana yavari kuti kala iyi, zvikonzero zvipiwo zvamuri kuirambira?
Zvino chatiri kunyanyoramba panew curriculum iyi chinotarisira nyaya yecontent kuti iri kusiyirira zvinhu zvizhinji kusanganisira zviri musection 7 yeconstitution yeZimbabwe, zvekuti mwana wega wega anofanira kunge achidzidziswa constitution yake kubva from the lowest level, tichitarisa kuti constitution ingadai ichitodzidziswa kuprimary. Ndozvo zvatiri kurambira curriculum iripo. Chepiri zvatiri kuramba inyaya yekuti haisi kupromota specialization, vana vari kudzidziswa zvinhu zvakawandisa. Chetatu tiri kutarisa nyaya yecontinuous assessment learning activities. Akawandisa unnecessary burden, ingori imwe theory yawedzerwa pamusoro petheory. Isi taifunga kuti continuous assessment ichapa vana mukana wekudzidzira kuita maresearch, kukwanisa kusolva maproblems emumacommunity mavo. Saka maonero atinoita soti mwana wega wega kana achida kunyora form 4 angatoite kala rimwe chete raanotanga kuasiswa kubva ari form 1 ozopiwa mark a form 4 zvichive continuous, zvichitarisa maattributes ake, maskills zvese zvichiratidzwa, achiaseswa muarea of competence yake. Zvichireva kuti kana ari mwana anoimba anofanira kunge achitsvaga project yake yecontinuous assessment yekuimba ikoko, zvichitanga kubva paform 1 kusvika paform 4 achiaseswa kusvika azopiwa mark, ndokuve continuous. Zvataakuona ingori imwe theory iri kushandiswa kubirira maresults anobuda, kunzi maticha ari kumanikidzwa, kunzi garai mapa vana ma25 out of 30, kuitira kuti pa70% yasara chero mwana akafoirira padhuze anenge apasa. Saka tine hurumende iri kuzvinyebera ichinyewedzera kunyebera vanhu.
Avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ACHUS, vaObert Masaraure, vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chibvumirano chakanyorerana zvikwata zviri kurwisana muhondo iri kuSudan zvemauto eSudan neve Rapid Support Forces chekumbomisa hondo kwesvondo rimwe chete chiri kutanga nhasi manheru nguva dza7:45 PM kuKhartoum. America neSaudi Arabia dzinoti rwendo runo nyika idzi dzichaita zvese zvadzinogona kusimbisa chibvumirano ichi. Chibvumirano ichi chinonzi ndechekupa mukana wekuti vari kutambura uye vakatiza misha yavo nekuda kwehondo iyi vawane rubatsiro uye kuti mauto abve muzvipatara nedzimwe nzvimbo dzakakosha. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Aiwa, kureva kuti hapana chibvumirano chekuti hondo ipere, ndingangoti vanhu vachiri makakatanwa achiripo pakati pemapato maviri ayo emauto ari kurwisana. Saka asi kushata kwezvinhu kunenge kuri kuonekwa nematilesi saka pochizoitawo kachibvumirano kanenge kekuti ayo nekushata kwaita zvinhu ngatisimbotenderai vanhu kuti vabatsirikane asi hondo yedu haina kupera ndozvandiri kuita sekuona pamamiriro ari kuita akaita hondo yekusudani
ndodawo kuti nditarise pane vari kumira sevayananisi tanzwa kuti America neSaudi Arabia vari kumiramirawo chaizvo kuti vaedze kubatsira munoona vaine here ruoko runogona kubatsira kuti hondo igosvika pakuguma
mamiriro akaita makakata mwari pakati pemauto mavirai handisi kuona kuine vabatsiri vekunze vangagoni kunyatsoti hondo ipere nekuda kwekuti vese vanenge vari kuramba vakamira pazvinzvimbo zvavo yatingati mapositions avo panyaya yegakava iyi saka kuti titi vekunze ava vangazonyanyouya vachisvikochinjisa mapato emauto maviri aya ari kupikisana handisi kunyatsopaona pachibuda zvakanaka nekuti dai vanga vachigona tingadai tiri kuona izvozvo zvaakutotanga kuratidza kubuda izvozvi but zviri kuratidza kuti mapato emauto maviri aya ari kupikisana vachiri kuda kumboedzana masimba chaizvo
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vachitaura parunare vari kwakare kuPretoria kuSouth Africa. Tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald mune nyaya yekuti vatori venhau vakanyoresa kuZimbabwe Media Commission vachange vave kubvumidzwa kutora nhau vakasununguka pasina kunyoresa patsva kuZimbabwe Electoral Commission kana bhiri remutemo weElectoral Amendment Bill ratambirwa kuva mutemo neparamende. Izvi zvakaziviswa nemutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Baradza pamusangano wakaitwa muHarare wekuzeya gadziriro dzesarudzo dziri kuitwa gore rino. MuChronicle mune nyaya inoti gwenya remagetsi repahwange Thermal Power Station Unit 7 nasi riri kutanga kugadzira magetsi anosvika 300 megawatts zvichitevera kupera kwenguva yekuongororwa kwaro kuti riri kushanda zvakanaka here navana mazvikokota. Gwenya iri rakagadzirwa nemari inosvika bhiriyoni nemamiriyoni mana emadhora muchirongwa chekuvandudzwa kweunit 7 neunit 8 icho chave pedyo kupedziswa. Magetsi aya anotarisirwa kubatsira mukushomeka kwemagetsi munyika. Bepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica chichiita basa rekusekesa vanhu kana kuti comedy. Lenmo Jonasi akawana mubayiro mukuru mushure mekukunda muchirongwa cheBoston Comedy Festival icho chakaitirwa kuEmerson Cutler Majestic Theatre muBoston makare nemusi wemugovera. Ichi chimwe chezvirongwa zvikuru mubasa recomedy muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wanakanaka nokumajonga kandimirana kumablessings yimbo indini Peter zvauri pano pasouth africa blog panapo tichikurudzira vana vezimbabwe ngatirejiste uvhota tibvise hurumende yezanupf tibvise vamunangagwa neparty yavo nebatoro avo vanhu vakakokoza mari mukati menyika yezimbabwe saka makorokoza kutungamira nyika vari kutoita kuti utungamira kudoko chiko cheumbavha kechiukororo saka ngatirejiste uvhota vana vezimbabwe tibvise hurumende yezanupf asi ndiri kuona sekuti ha nyika yashunura nyika yaakuona taakuona munhu umwe chete saka noti ngatirejiste uvhota tipinze hurumende yapresident chamisa tikapinza hurumende yapresident chamisa tinozivana nemumiri wezengeza wese wajubhusikala wachabuda mujeri kuti mazuva awasungirwa mujeri amazuva akawa apana mazuva akawanda saka ringari Jesu vhota pamwedzi dzasara mushoma shoma idzi pachapinda president chamisa president wa job skala wemuda mujeri saka tiri Jesu vhota una Zimbabwe tibise hurumende senopiefi chanokuba mari yenyika tisingazivi kuti hurukopita dzakatengwa ndege dzakatengwa idzi kurussia ndotoona hurumende yezanopiefi ndofungazve hondo nokudeura ropa revanhu chete saka tinongoibvisa ndatenda ushamarara mashurisa vhoise mupasidhosi ndatenda
naiwe witness dhuve kwauhukusvodavo here kauchingotaura kuti kwai yee ndiri mutauriri wamonzora mutauriri wamonzora muchina animwe unokuteverai sure kwenyu hamuchina kana bato kana bato hamuchina mangofanana nehuku yatore gwavana negondo ndozvamangofanana nazvo imwe kwanguva kungozvinetsa ende hamuna nyadzi dai mamuchinyara vanhu mairega kuita zvose zvamunoita vana witness dhuve namonzora uri mutauriri wamonzora wepiko monzora ZANU-PF here monzora MDCT here kana kuti monzora Douglas ina handipahwisisi ipapo siyanai nezvamuri kuita izvi tibatane tibvise ZANU-PF iyo dai mamuri vanhu vakangwara maingovhotera TCC pana chamisa ipapo nokuti chamisa ndeakadosarudzwa navanhu hazvichachinji zororai mugare pasi kana mashayawa basa zviri nani muvate muridze muridzo
tapinda pasidiyo pano zvasidzo 7 ama magadini zvenyu ndauyawo ndine akanangana nemurume unotaura uyo unotsaukanda sekuti unotowisira urombo kana kuti unotoita sekuti dai awibwa urombo panhau yokutaura nawe ungochani pasi pezuva pano vatidai kurarama pasi pezuva nguva yatiri kurarama ino yekusera chataura nezveungochani chinomburi paiko zvakabata seiko chii unotoita inhundugwa here dzakadyiwa navanhu kuti zvii vanhu vakapuwa vakavata here vakadya kuti vasahwisisa kuti vaite sei upenyu hwavanoda kurarama inguva yekuti tingaswera tichitaura kupedza nguva yekutaura kungochana dai zvazvadai dai zvazvaitiwa dai vaonekwa dai vadi chiiko chinombonzi ngochani pasi pezuva hakuna chinhu chakazvagwa chiri ngochani pasi pezuva upenyu hwamakazvisarudzira ndohwomoda kurarama nhasi moda kuigwa urombo hwekuita seiko
pastudio 7 makadiiko iri seimiri paris sei pajo pamerekepo haizvisi kuno kuti rinyi tiri bo kunyika yamozambique tiri wadi bo zvokuti
ilo 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 jonga kandimire na ivanzisininga murizaitere ha muri kurova kumwe mukugona kubudisa chokwadi mubudisa chokwadi chero nyika yakaoma kudai ichiita zvokuba asi munongobudisa chokwadi tinotenda tinotenda makadini henyu vamwe vose vakateerera vadikani zviri kuitwa nezanupf hama vadikani hasizvo zanupf ngaimboita zvinhu kwazvo chero neni nemaelection iwa ari kuuya ndisi shuwa kuti zvinoitika kuti panobuda chakanaka ipapa vangangofanana kuti vanhu varege kuvhota once nokuti zvakafanana
mamukasee vateereri vestudio 7 mamukasee mese inangu handida kupedza nguva ndoda kungotenda zvangu vamonzora vamonzora makaita basa kuti pachinonzi opposition party pari zvino MDC ndiyo yange ine power ina vatsvangirai pavakazoti ofa vasiya vabatanidza vanhu vakasiya vese vayo panzvimbo imwe chete kuti vayo chinhu chimwe chete monzora ndokubva apinda pakati ndokubva aroparadza paradza zvese vamonzora makaita basa musi unou mabva matopedzisa nekuti makansela tatwasara pemukadomo mukabva mangotsvaira kuratidza kuti pasina chinonzi opposition kuti vamonzora makaita basa
mukasiye vana mukoma jongo akandimire nevamwe vose kustudio 7 uko ndoda hangu ngotaurira ruchinjiri wezimbabwe kuti kunyarara kwakaita purezidendi munangagwa tetira maelection vari kutoziva kuti vanorova pesikeri nesere kose tichangomuka takanzi maelection aya zvativa zvevision 2030 maelectionrs achazoitwa 2030 murume uyu ari kunyatsoziva kuti akataura tetira maelection ka watobva pachigaro ende nguva yamwari yakwana purezidendi muri kurova pasi this time
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Direct from Washington. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu Democratic Republic of Congo akakanda zvombo zveutsi unokachidza uye akarwisana nevanhu vairatidzira mumigwagwa yeguta guru reKinshasa. Izvi zvakaitika nemugoera. Varatidziri ava vanonzi vaiti havasi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yeupenyu pamwe nekusagadzikana kumabvazuva kwenyika, uko mauto anepfuti nemapoka anopfurikidza mwero akauraya mazana evanhu pamwe nekutamisa vanhu vanodarika miriyoni. Varatidziri vangangosvika gumi nevaviri vakasungwa mukuratidzira uku, uye DRC inoti kuratidzira uku kwairongwa nevatungamiri vemapato anopikisa. Nyika dziri mumubatanidzwa weGroup of Seven dzakasangana nezuro muJapan dzikazeya nyaya dzehondo yekuUkraine. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakapindawo mumusangano uyu kwavakaperekedzwa nendege yekuFrance vachibva nekuSaudi Arabia kwavaive vapinda musangano weArab League Summit muJeddah nemusi wechishanu. VaZelensky vakakumbirisa rubatsiro kuti dzimwe nyika dzivabatsire muhondo yavari kurwiswa neRussia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kugadzirira gungano reZim Expo regore rino, iro riri kutanga nemusi wechishanu muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia. Zim Expo inobatanidza vanhu munyaya dzezvemabhizimusi, mitambo nezvimwe zvakasiyana siyana. Urongwa uhu huri kunangana nezororo remagamba remuAmerica reMemorial Day Weekend uye uchipera nemusi wesvondo. Mumwe wevari kuronga gungano iri vaNesu Manjengwa vekambani yesadza.com vanoti vachange vachishanda nemuzinda weZimbabwe muAmerica, uyo vanoti uchange uchibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kutora magwaro ekufambisa nezvimwe. Ndatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navakanjengwa.
Tine mapassport services anobva ivo kubva kuvanhu vekuembassy vanenge varipo vakatitsigira. Manheru echishanu tine business dinner. Mutauri wedu mukuru ndiye ambassador wedu Thaddeus Famba. Vari kubva ivo kuDC kuzotitsigira kuAtlanta. Saka uyai mose munzwe nyaya yemabhizinesses, how to get into business or what to do in business, siwechishanu manheru. Tapedza business dinner tine welcome party, battle of the DJ, ipapo Paso Nesta Hotel. Saka uyai tisinuke mabhaudhi edu yemuwaisizwe mumhanzi yekumusha kwedu ichirira. Saturday mangwanani tikutanga nemapassport service edu again. Saka vana wakabarwa kuno kuAmerica, uyai munyorese vanhu venyu kuti maZimbabweni. Ramangwana harizivikane, saka vanhu venyu kana vakabarwa kuno ngavange vana mapassport avo ekumusha kwedu kweZimbabwe. Masikati eSaturday tine business forum atokuita ipapo paSonesta Hotel, neavo vane mabusiness exhibits evanavo vanenge vachiputira tuzvavanazvo izvo musvesaradho masikati.
Pane mitambo kana vaimbi vachange vari pachiitiko chenyu ichi here?
Saudhe manheru tine mumhanzi vatami mwoyo anenge achitiimbira iye manheru naJulian King nevanhu vaimbi vatinenge tinavo musi wesaradho wacho ugovo. Musi weSunday tine inonzi iyo golf tournament mangwanani and soccer tournament masikati, negochi-gochi kuswere wese paHammond Park ikoko kuAtlanta, Georgia. Avo vanenge vari mabhizinesses, uyai please mushambadze mabasa enyu. Tine vekuworld remit, father.com, House of Stone, vakawanda vanenge varipo. Tine over 20 exhibitors varipo.
VaAnesu Manjengwa vesadza.com vachitaura naMarvelous Mhlanga nyauye vari kuCalifornia muno muAmerica. Vabva vatisvitsa kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manheru, ndokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindevele.